Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gunyana 29 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvisangano revarairidzi repTUZ runyunyuta pamusoro peurongwa hwekuunganidza ruzivo pamusoro pevashandi vehurumende kana kuti biometric exercise uri kuitwa nehurumende senzira yekubvisa vashandi vasingazivikanwi asi vachitambira mihoro.
Kana isakafadda marauta kungonza, samba zawa kunyorwa, newano tingamina public service kuti. Chimwe chikamu cha wara iri zinda, chimwe chinde chizore jesa biometric. Asino tikanda maza, nicho kuti sei wangwe wachienda wangwe wasingaende.
Muri yewe mbuwe mtungamiri wenyika wa Robert Mugabe, inochenura mtungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa, pama kakatanwa aitika ebutiba Mugabe, bobi kwa kupi.
Ese ma discord ngaye nje kwano kotera vamunanga kwa vakataura pachena kuti ngazviitwe zvinodiwa nemhuri saka ndinovachenyura pana izvozvo
Dynamo inoburiswa makwikwi emutambo we 2019 Chibuku Super Cup Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC Sanganere varairi dzire Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti riri kunyunyuta pamusoro pemafambisirwo arinoti ari kuitwa urongwa hwekuunganidza ruzivo pamusoro pevashandi vehurumende kana kuti biometric exercise uwo uri kuitwa nehurumende senzira yekubvisa nayo vanhu vari kutambira mari asi vasiri vashandi vehurumende kana kuti maghost workers. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe Vanoti varairidzi vakawanda vakaedza kunonyoresa asi vaisangana nezvimhinga mupinyi zvakasiyana siyana zvakavatadzisa kuita izvi. Chirongwa ichi chiri kutarisirwa kupera mangwana hurumende ichiti mushandi anenge asina kunyoresa patsva zita rake haizokwanisa kuwana muhoro wake wemwedzi wagumi guru. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi vazhou vanoti kusarongeka kwehurumende uku. Kwawe kupa kuti vashandi vakanganisike mashandiro avo uyewo kutora tumari tushoma twavari kutambira twemihoro ngatinzwe vachitsanangura
kana isakafadda marauta kungonza samba dzava kunyorwa nevanotungamira public service kuti chimwe chikamu chavarairi zinda chiuye chinde chizore jesa biometric asino tikanda maza ndicho kuti sei vamwe vachienda vamwe vasingaende Saka kutwaka tsakurudzo takazoudzwa kuti vanenge vanodamwa kuti vauye kuzorejista ndevo vasina tinoti maplastic ID vese vane mametal ID asi chinoonesa ndechekuti kana tichida kuti tibvise atinoti maghost workers muhurumende zvinoda kuti tiinde pabasa ipapo tiona kuti munhu aripo here kwete zvokuti varairidzi uyai kudistrict Nekuti kana ghost worker wanongosvika akatonda bva kuchikoro chokuti hapana anozoona kuti ariko here kuti hako kuchikoro ikoko. Bati zviriwo zvine zvekuti varairidzi vakawanda vakadamwa kumadistricts vachinogara ikoko vachirara pazi vachirumwa nemosquito for 3 days. Onde kuzongoudzwa kuti hurumende hatisati takwanisa kunge tine netire inogadzira maplastic ID chimbodzokerai kuzvikoro kwenyu mutozokusheredzai. Ipapo mari dzavanga vatotora vanenge vatokwereta vazhinji vachona kuti toenda kudistrict unoda $70 nengo $70 ekudzokera wasvika ikoko wotora $50 kuti wane plastic ID kune vashoma vakaiwanda saka zvino zvatsamusa varairidzi kuti ivo vasitori namari vakunzi chimbotambisa imwe mari muchiwa kuzoita exercise. Exercise inofanira kuitwa nevanhu vekupublic service nevoo vokaregistra general vachienda kuzvikoro kuti vaone kuti vabvisa maghost workers. And maghost workers inomaziva kuti mayuti akaregistra nguva yavo akasukuira ari muzvikoro umu anongozosainawo paysheet musi wepei. Saka zvino zvashungurudza varayiridzi.
Imiwo sesangano matinoedzawo here kunzwisisa kubva kuhurumende pamusoro peurongwa ihwohwo kuti varayiridzi vakwanisewo kunzwisisa kuti zviri kufamba sei.
Semasangano avarayiridzi takanyorera kuna employer public service tichiti tinoda musangano wechimbi chimbi kuti titaurirane tione kuti biometric registration ingaita sei uyezve ichita maringe mune zvakanaka. Asi kusvika pari zvino hatisati tawana tsamba yati yabva kuna employer ichitaura kuti toita sei. Saka zvino hazvina kumira zvakanaka, irinongori marengenya mutariko wamadhende.
Saka zviri kureva here kuti varayiridzi vacharamba vachienda kwavari kudaidzwa ikoko kana kuti vaakutora matanho?
Handioni vachiramba vachienda bhikozi mari yacho hapana. Vazhinji vacho tatagara tatovaudzawo kuti vasaenda, although kwakune tsamba yakanyorwa kuti usiuyi by musi wa27 tinoreva kuti salari yako yekuna October tinenge taisiza. Hati salari haisizwe nemuto uwoyo, salari inotosiza kana patinge patonyorwa matsamba. Mangwana uchienda kuhama dzako wasvikwa kumaporisa kuchipatara kana kuti vakasungwa for 14 working days ndopanozvidza salari. Asi vanenge vachiziva kuti vakairidzi vari valuable vanovhundudzirika. Saka vanga vangonzi kana usina kuuya musi wa27 zvoreva kuti salari yako haiuyiwo muna October. Hapana wandinoona angaramba achienda kwavanoziva kuti hapana chauviri chinobuda uyezve mari yachona hapana anayo ende hapana angaramba achikukwereta mari yausingakwanisi kudzorera nokuti mari yakatambira varayiridzi yakatopera yakatoyerodzwa neinflation nokuti zvinhu zvakakwira namapesendeji akapfuura ma67 nema63% akapfuura masalary. Shuga chaiyo chaiyo yakakwira nemore than currently 2000%. Fuel inokwira every week. Mamedical expenses vanadhavza akwira beyond masalaries avarayiridzi.
Vanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Mhuri yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yakachenura mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamakakatanwa aiitika ekuti vaMugabe vanovigirwa kupi, ichiti izvi zvaikonzerwa nekusawirirana kwaiitika mumhuri. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Achitaura pakuvigwa kwavamugabe nezuro kwakuchama, hanzvadzi yavamugabe amai Regina Gata vakatimanyepo kuti vamunangagwa vaiva manikidza kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba enyika kuhiroseka.
Ndoda kutanga ndameka shuwa kuti ndatenda His Excellency vamunangagwa nokuti vakanzwa kana tina achivati ko imi mukadaro vana venyu vakataura mukataura vana venyu mapa kufa. Munova expecta kuitei? Vakati ndino expecta kuti vaite zvandavaudza. Vakaenda zvepamberi vachitaura kakawanda kuti isatisi kuenda pamberi pefamiri. Saka ese madiscord ngaende kwaanokodzera. Vamunangagwa vakataura pachena kuti ngazviitwe zvanzvinodiwa nemhuri. Saka ndinovachenyura pana izvozvo.
Mashoko aya akatumirwa nemwe hama yavamugabe vaota chidhakwa avo vakatenda vamunangagwa nehurumende yavo neruyamuro rwavakapa mhuri yavamugabe mukurwara kwese kusvikira pakufa.
Ndinoda kutenda zvikuru ndichitanga nokutenda vamunangagwa nehurumende rwendo rwababa tivasvike pazuva ratiinavo nhasi haruna kunge rwakareruka kwete.
Vachidhakwa vakapomera mhosva yekusawirirana kuti mutumbi unovigwa kupi kuhama dzemushakabvu zvikuru madzishe.
Kumagushungo dzine shoko rimwe chete. Tiri veumambo tose imwe tinochinjana huzvimba tinochinjana ubeperere, tinochinjana uchiziva. Ewe dutese, asindoda kuti kwa muri, please. Kana muri ya beperere ya wiru wanenamo. Let us leave muri ya beperere. I decide what needs to be done. Isu tote ratijisafota. Muri ya kwa beperere.
Mutunga mire webato runopikisa re National Constitutional Assembly kana kuti NCA Professor Love Momaduku vakati vakauya kuzoliga vamugabe sezvakataurwa nemhuri kwete zvekunyepera zvakaitwa nehurumende yavamunangagwa iyo yakanga isina mumiriri parufu.
Chechipiri zvendechekuti ndaida kuti nditaridzewo mhuri yavamugabe kutaiwo isi kuenderana nazveshuwa nezvavanenge vataura. Kune vamwe vatungamiriri venyika nezvanopfeva kakuti kwacho nana president vanongomhanya vachiti aiwa tinoremekedza zvataurwa nemhuri. But yeah, this is what I'm going to do. I'm going to have to go to the hospital. I'm going to make it to the hospital.
Profesa Madhuku vakati manyepo kuti kuvigirwa kumusha kwakaitwa vamugabe kunoderedza chimiro chavo vachiti zvichaita kuti munhoroondo yavo zvizivikanwe kuti vakabviswa pachigaro nechisimba. Vamwe vanhu vairambidzwa kupinda pamba pavamugabe zvichinzi panodiwa veukama chete. Mumwe wevakarambidzwa kupinda ndiamai Susan Murodza, ava vakati havana kufara sezvo iri nhengo yebato reZANU PF yakasimba.
Funga kwangu nyango shamwari yako ino yaparufu rufa rina kuti wepaduze munhu wese anongochema ende kubvira zvichitanga ndisi vanhu vacho tichinzi mayuthi endai munojoga tichiendeswa kweso kwataenda unojoga tichitwa sei tichitwa sei asi nhasi kurambidzwa.
Vamugabe vakavigwa pachivanze kumusha kwavo izvo zvakakonzeresa mutauro wekuti vemhuri yavo vari kutyira kuti dzimwe nhengo dzemutumbi wavo dzingabviswe nevavengi vavo. Izvi zvakanyanya kutaurika pakatendwa mudzimai wavo amai Grace Mugabe naamai Gacha kuti vakachengetedza mutumbi wavamugabe kuti usaitwe zvechivanhu. Vamwe vainge vari kwazvimba pakuvigwa kwavamugabe vanosanganisira gurukota redunhu reMashonaland and West amai Mary Muliswa Chikoka pamwe nevakambotungamira sangano revakarwa hondo vaJabulani Sibanda.
Ndinongotaiwa vakange vari baba vanga vaine tsitsi nerudo ndinongoti ndo mashoko chete andinawo mwaka uno andida kuti nditaure mwaka uno. Thank you ziyabonga tatinda wasandisana. Thank you.
Ndakamirira Studio 7 kwazvimba ndine Ata Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makumi ezuru zvevanhu ashinga kuungana mune imwe nzvimbo iri mukati meMoscow muRussia zvisinei nemvura inotonhora yanga ichinaya. Apo mapoka anopikisa hurumende ari kuedza kusimuka zvakare zvichitevera kuratidzira kwakaitika muchirimo kwaive kwakanangana nesarudzo pamwe nezvematongerwo enyika. Vakuru muhurumende Afghanistan vari kuverenga zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa nemugovera paine kutyisidzirwa nechikwata chetaliban pamwe nekutyira mhirizhonga yaigona kuitika mushure mesarudzo. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tina vaGodfrey Kurawone, avo vanove vari organizing secretary weyouth mubato reMDC iro rinotungamirwa navaNelson Chamisa. Tichikurukura pamusoro pemabiko akaitwa nebato iri nezuro kurufaro sports stadium, vachipembera kusvika kwakaitwa nebato iri makore makumi maviri, 20 years. Vakuraone, ndinomugamuchira muchirongwa. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pechirongwa chamakaronga nezuro kurufaro sports stadium uko.
Ya, mukoma Mike, tanga tine chirongwa chekupemberera makore makumi maviri ekuzvarwa kwemusangano weMDC. Uyu watoziva tose kuti wakatanga uchitungamirirwa naMugenzvangirai, iko zvino akutungamirirwa naAdvocate Nelson Chamisa. Mutambo uyu wanga uri muFaro Stadium, vanhu vanga vari mavhu namarara, vanhu vauya vachibva kumaprovhinsi akasiyana siyana, zvichitaridza kuti vanhu vachine chivimbo nomusangano wavo, uye vanhu vachine chivimbo nekuti musangano wavo ndo uchavasvitsa kuKenani kwakazara uchine mukaka.
Seumwe wevechidiki angaripo apo mushakabvu vaMorgan Richard Tsvangirai vanga vari mutungamiriri webato, tiudzeiwo maonero enyu pamusoro peutungamiri hwavaNelson Chamisa. Mungati pane musiyano here?
Ya, mukoma Mike, mubvunzo wenyu it's a very deep question, but regai ndiupindure ndichiti vaMorgan Tsvangirai ndivo the founding president, asi hakuna bato rinoita mapresident maviri. Iya nguva yaMorgan Tsvangirai yekuti vatungamiriri ndo yakazina Mwari yakwana ndokubva avatora. The party ndobva yatarisa munhu anogona kutsika mutsoka dzaMorgan Tsvangirai ndobva yaita muvaNelson Chamisa vatungamiriri. Handina chandinonyanya kuona chakasiyana pautungamiri hwavanhu vaviri ava, nokuti paitsika vaMorgan Tsvangirai ndo paitsika vaNelson Chamisa. So president Nelson Chamisa utungamiriri hwavo ndehwekudzidza from kutungamirira kwaita vaMorgan Tsvangirai. Musiyano wangu wapo iko zvino ndewekuti vaShamisa mutungamiriri wechidiki. Naizvozvo, it resonates well with the young people in Zimbabwe.
Vechidiki vazhinji vane chichemo chekuti havasi kuwana mukana wekupinda mutungamiri. Mungati bato renyu rakanangana nekubatsira vechidiki panyaya iyi here?
Right, ichokwadi mukoma Mike kuti kumashure uko vechidiki vanga vasinganyanyi kutariswa nezvavo. Musangano wedu weMDC wakaona kuti hatingarambi tichingoti vechidiki the leaders of tomorrow, because you know tomorrow shall never come. The party in its wisdom yaka creator yavaiti youth quota in the previous election, vakameka shuwa kuti at every level ye leadership tinofanira kuti tinge tine at least 20% inoiswa padivi ichinzi iyi ndeye mayouth. Chinangwa chichokuti ma youthi agone kuwana mukana wukupinda panuwe kwa ma decisions that concerns their life.
Aiwa takunza wa zwakanaka wakura uone kandira imuri ya Zimbabwe mazwenyu ekupedzira pamusoro penyaya ya chukukura na Simchirongo.
Mashoko waka upedzira kumuri ya Zimbabwe na yoshi niki uwezi wa Zimbabwe ndaye kuti tishipemelela makore makumi maviri ekumu kakubato re MDC. Gai ndambe nchisimbisa muri ya Zimbabwe kuti zaora moyo bato renyu rishine jurongwa ni mwono wekuti ZANU PF ili kuzoenda asi zvinoda kuti tirambe tichibatira pamwe chete muri ya Zimbabwe kuti tifaite corruption ya zara munyika kuti tifaite chihurumende chekudzviriri chazara chatekeshera renyika ya Zimbabwe tibatine pamwe kuti tigone kusimudzira upenyu hwa Zimbabwe tigone kuwana mabasa muZimbabwe tigone kuti maindustry avhure muZimbabwe tinogona kuita izvozvo chete kana tikaita bvisa ZANU PF tinogona kuita izvozvo chete tikagona kutsigira bato reMDC nemutungamiri waro President Nelson Chamisa ndiwo mashoko angu andinawo patendangu.
Aiwa takunzwa zvakanaka vakurawo ndine chivimbo chokuti mhuri yeZimbabwe yakunzwa inaspa Studio 7. Aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Mhuri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyikanana. Ngatisanganei padande mutandapo paTwitter nepaInstagram @BigMike3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure pazvirongwa zvedu zvechidiki panapa paStudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo. BigMike3 pa Twitter ne pa Instagram. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki, apo tichange tichienderera mberi nenyaya iyi. Mhuri yeZimbabwe anokuonekai nemufaro. Ndini Mike Hove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike. Iye zvino tokupai chirongwa chezvechitendero. Apo tine hurukuro na Reverend Ray Motsi vekereke Baptist Church uye vari mutungamiri we Theological College of Zimbabwe kuvulawayo.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Reverend Motsi.
Vaitei.
Nasi tuda kumbotarisa upenyu wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kusvika kushaya kwavo, asi nyaya hombe iri pamachengeterwo avakazoita kusvika varadzikwe nezuro kumusha kwavo kwaZvimba. Paiita mitauro yakawanda, asi tichinzwa kuti vaMugabe vaiti ndoda kuradzikwa muchiKristu. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Zvino tikanganisa zvikurusa uyezve hazvina tarukani nekuda kwekuti munhu anove ndiye akavaka inonzi National Heroes Acre yediyo muno muZimbabwe achiti ndiye anofanira kunge achitaura kuti anovigwa ikoko ndiani. Zvinotikanganisa nekushaya ruzivo rwakatsarukana kuti kana iye wacho akuti hadi kuvigwa ikoko zvaakuita panyika zvekunge zvisina kunanga munhu wese kana kuti Heroes Acre yacho yakanga yakaitirwa vamwe. Saka hatichanyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika, uyezve tinongodudzirawo kuti upenyu hwavo hwaMugabe hunge husiri upenyu hune tsarukano huri pachena hunozivikanwa nemunhu wese kuti munhu amire papi. Munhu womutungamiri anofanira kunge ari munhu ari pachena kuti munhu wese anoziva kuti akadii anomira papi. Kufa kwaMugabe kunototikanganisa nekutishayisa pfungwa dzatingabate kuti chaizvo chaizvo chakaitika nechiri kuitika chii ipapapa.
VaMugabe tinonzwa kuti vainzi mutumbi wavo uchengetedzwe zvakasimba pachityirwa kuti unogona kubiwa dzimwe nhengo dzichizoshandiswa mumishonga. Munhu ari kunzi aida kuchemwa muchiKristu, zvinowirirana here apa?
Ndo saka ndenge ndichitaura kuti pane zvinhu zviri kupikisana zvisiri pachena kuti munhu wai zvazvinogona kunge zvichiita kana taakutaura nenyaya yechiKristu kana kuti nenyaya yechivanhu. Zvaakuita fanika munhu ane zvinhu zvake zvenge akaviga zvinge zvichiitika zvinoitika kuti zvisazivikanwe nevamwe. Saka chinoita kuti munhu ati izvo nhengo dzemuviri wake dzingabiwe kuti dzisevenziswe nevamwe, chii chavenge vainacho chinoita kuti vafungidzire kuti vangadiwo kuti vaseenzeswe kana pasina zvinge zviripo. Zvinongotipawo kukadzika mupfungwa kuti pane zvakavandika zvitenge tisingazive navamugabe. Naizvozvo kufa kwavo kwakazosvika pachinhano chokuti vanhu vafungidzire kuti hazvina zvazvinotibatsira isisu vari muZimbabwe. Vakaita zvavakaita vakakanganisa Zimbabwe kuti isvike pairi ipapa. Nanhasi mukufa mavo zvinongokanganisa vanhu vemuZimbabwe. Tose tengosara takatamadzwa tisingazive kuti chii chiri kuitika, hatinyatsonzwisisa.
Tichitarisawo nhoroondo yeBhaibheri, Reverend Motsi, pane chikamu here chamungafananidza neupenyu hwavamugabe mukufa kwavo?
MuBhaibheri mune zvinzvimbo zvakasiyana siyana zvevanhu vakanga vakaipa zvikurusa vakazoshanduka vakutevedzera gwara. Pagozoitawo vakanga vakanakawo zvikurusa vakazoshanduka vakaita zvakaipa. Asi vamugabe handifunge kuti pane zvavakambochinja paupenyu hwavo. Vamugabe vanoita zvinhu zviviri zvamingati. Vamugabe vanoita fanika nzou nokuti vanhu vanoita fanika masvosve, wokuti kana svosve renge riri pagumbo rinoziva zvepagumbo, svosve renge riri panzeve rinoziva zvepanzeve, svosve renge riri pamusana rinoziva zvepamusana. Hakuna mumwe chete anoziva upenyu hwamugabe hwose kuti munhu enge akaita sei. Zvinoenda nokuti iwo unoziva rudivi ripi yavamugabe.
Muchikristu vangarangarirwa nezvipi?
Hapani muchikristu, hapani muchikristu, hapani. Ini ndinofungidzira kuti pane zvinhu zvakawanda zvazvinge zvichida kuitwa navamugabe zvataifungidzira kuti dai zvakaitwa nenzira chaidzo zvaibatsira vanhu vese vemuZimbabwe. Asi zvizhinji zvacho hazvina kuzoitwa nenzira yakarurama inoita kuti vanhu vakwanise kuwana ruyamura nezvazvo. Zvakangofanana nenyaya yeminda, chenge chiri chinhu chakanaka, urongwa hwakanaka zvikurusa, asi maitirwo acho ekuuraya vanhu nekusarudza vanhu vamwe vaida kuti vave ndivo vanopiwa minda, nekunzi vamwe vainzi ndeveMDC havafaniri kupiwa minda, ivo vari vanhu vatema. Hazvina zvazvinobatsira, haisi anengati zvinhu zvingaitwe nemunhu kuti munhu agokwanisa kurumbidzwa kuti akaita zvakanaka. Masevenzero avo avamugabe iye enge asina kururama, enge asina kujeka, munhu enge agara aine chinangwa chake nechekare. Uyezve vamugabe wangu ari munhu ane zondo riri pachena nokuti pane vaiti kana vakati nyinga haadi haachadi zvachose, vakati nyinga vanoda, nyinga vanoda zvachose. Pane vanhu vakadisapia vasina kuzombowanikwa zvachose panguva dzavamugabe, nokuti vanhu vari kutochema nanhasi ende hapana zvakaitwa nezvavo. And ivo pachezvavo havana kumbofungidzira kuti pane zvazvinge zvakaita nepane zvaiitika izvizvi. So Zimbabwe yose ine mapato nemapato akasiyana siyana vane zvavakaitirwa namugabe vari kugunun'una nokuchema pari nhasi uno. Namugabe vasvika vapa pasina chakagadziriswa nekugamuchira kuti pane zvakakanganisika zvakaitika.
Aiwa, naiwayo tinotenda zvikuru Reverend Motsi. Onekai zvenyu vateereri.
Maite henyu vateereri, muve nezuva rakanaka. Mwari vakuitirei zvakanaka, tatenda.
Tinotenda zvikuru Reverend Motsi, tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chabuda makwikwi emutambo we2019 Chibuku Super Cup mushure mekurohwa 1-0 neHighlanders mumutambo watambirwa kunhandare yeRufaro nhasi masikati. Chibodzwa cheHighlanders chabva kuna Prince Dube muchikamu chekutanga. Mune mimwe mitambo yatambwawo nhasi, Black Rhinos yarohwa Tel 1-2 kwa0 kuchitiwo Manika Diamond ichirovawo Chicken Inn 6-5 mushure mekupinda mapenalty. Mumutambo wetsiwa wakatambwa neZuro Manheru, Charles Manyuchi weZimbabwe akamisa Diego Galado wekuArgentina muraundi yetatu yemutambo weWFB Worldwide mushure mekunge muridzi wenyere vaPatrick Mukondiwa vamisa mutambo uyu vaona kuti Galado akanga asisakwanisi kuenderera mberi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano repTUZ ronyunyuta pamusoro peurongwa hwebiometric exercise huri kuitwa nehurumende senzira yekubvisa maghost workers. Mhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe inochenura mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamakakatanwa aiitwa yekuti vamugabe voradzikwa kupi. Tabatashwa kumaguma echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Gifts Dube.
Soku isikati.